izvi zvakakosha takaona takanyatsotarisisa zviri kuitika nemarecords aitwa gore rino uyezve makore maviri nematatu apfuura. Marecords ari kuitwa aya ari kupangidza kuti mapato ndo ari kungofunga kuti nanga asaita zvinodiwa nepati, saka taakumuwitibhura kubva kupalamendi kana kubva kumakanziro pasina kana kumbonobvunzawo avo vanenge vakavhotera vanhava. Saka tarisa patinge tichienda musarudzo, tinenge tisarudzo takamiririra mapato edu, asika kana tasarudzwa tamamembers veparliament yeconstituency yese kana kuti avacouncilor vewadhi yese, kureva kuti tinenge tichimirira zvido zvevanhu vari muwadhi kana kuti zvido zvevanhu vari muconstituency. Zvino takatarisa marecords edu, mumwe anenge akangogara muofisi ongopuwa kuti uyu handichada kumuona mupato rangu kana kuti handichada kumuona ari muparliament, ongonyora achitsamba kuna speaker of parliament, kuna president wesenate kana kuna minister welocal government achiti taakurekora munhu iyeye. Zvinova zvinodzora kumashure demokrasi dzedu munyika.
Totarisawo imwe nyaya yamuri kusimudza ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kunyoreswa. Sei muri kudaro?
Tinodarozve takatarisa kunyanyanya zviri kuitwa zviri kuitika mu-CCC, nokuti gore rino ndo mune bongozobva imomo, mune ari kuzviti interim secretary general, kwozoitawo CCC yacho iri kutiwo yakamirirwawo napurezident wacho vaNelson Chamisa. Tinoona kuti matambudziko avari kusangana nawo mupolitical party yavo ndeyekuti hapana ari kunyatsoziva kuti zvakamira sei mubato iroro, mastructure zvavo akamira sei. Takatarisa nyika dzinoita political party registration, dzinenge dzine maregulations anotaura kuti bato rinofanira kunge rakamira sei, mastructures acho kunyanya vasinga prescribe kuti munofanira kunge muna president, vice president kana chimwe chimwe, asi kuti mabasic structures anofanira kunge akamira sei, uyezve kuti bato rinogona kusazova bato zvaita sei. Nekutamenda se makaenda kuna kunyika dzakaita sana Kenya uko kunotoona register of political parties akasiyana atingati organization inoorganiza maelection kuKenya yakafanana nezvek.
Takaonawo vanhu vashoma shoma zvikuru vachienda kunovhota, chingava chikonzero chei?
Vazhinji vari kushaya nawo kuti iwo maelections acho aya anobatsirei kana vatavhotera vachingobviswa nepeni zvakadaro, munhu ongonyora tsamba achivabvisa kubva muzvigaro zvavo.